zvekwata zvitsva nezvikwata zvine mukurumbira zviri pamariketi zvichitsvaga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata izvi. Asi maSunshine City Boys eHarare City ndiwo ari kutungamira mukuraura vatambi mushure mekubata vatambi vatatu vari mukurumbira munhabvu yemunyika. Harare City yatora Matao Machazane kubva kuDynamos, Milton Mnube kubva kuCapes United, naota Mukanga uyo vatenga kuNgezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo, chikwata ichi charaura zvekare mutambi wechidiki Collins Mujuru uyo chatenga kubva kuAces Academy iyo yakapa Kama Billiard na Knowledge Msona mukurumbira. Harare City haina kurasikirwa kana nemitambi mumwe chete kubva pane avo vaive navo mwaka wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Gambabura vanoti vari kuona Harare City ichinetsa zvinotyisa mwaka uno.
Izvezvi vakomana vakatenga Milton Mnube, vakatenga uyo mukomana akabva kuAces Academy. Inini ndiri kuona vakomana vakaka they are beefing up their team. So far so good, and Harare City is the team to watch. Takatarisa gore rati kutopinda here season yati kupinda here mwaka wati kupinda uyu Harare City haina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo Harare City yakasvika mufainari yechibuku Super Cup mwaka wapera, chikwata ichi chakatatarika mumitambo yeleague ndokupedza chiri pachinzvimbo chegumi. Ukuwo Capes United yatenga Gabriel Nyoni kubva kuHighlanders uyo ari kubatana naPhineas Bamusi adzoka kumakepekepe kubva kuFC Platinum pamusoro paRonald Chitio uyo anaya mushure mekunge akakuvara kwenguva refu. Mushure mekutora mukombe weleague na2017 Magreen Machine haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka muna2018 zvekuti ari kutarisira rombo rakanaka mwaka uno nevatambi vatsva vavave navo. Mashoko ari kufamba ari kuti Capes United ine vamwe vatambi vatatu vakabva kuMalawi, kunyange hazvo vatambi ava vasati vabuditswa pachena. Asi FC Platinum iyo ine mukombe wePremier Soccer League haisi kugara pasi yakatarisa vamwe vachitenga vatambi. Chikwata chanomirwa pedza ichi chapinda mumusha Nengezi Platinum Stars umo nezuro chakanyukura God Knows Murwira uyo akambotambira zvekare Dynamos. Mumwe muteveri wenhabvu uyo anoti haana chikwata chaanofarira munyika kunze kwemaWarriors vaOnest Mushava vanoti vachiona matambiro ari kuita FC Platinum muCup Champions League chikwata ichi chinotora zvekare mukombe uyu.
FC Platinum makuda negore ino ndikuona ichitora kuti mukombe, nekuti kana matambiro eikita kukafuka ari kuratidza kuti isatora umwe mukombe kuti kechitatu. Matambiro aari kuita hatikuona kuti hayaimprova pari zvese.
Chikwata chicha mugungano iri chemanika Diamond chawedzera Wisdom Tasa kubva kuCapes United naMatao Mudehwe kubva kuFC Platinum pavatambi vakachipidza muPremier Soccer League. Black Rivals inonzi iri kuita hurukuro naPatson Jaurwe uyo achangodzoka kubva kuZambia uko aitambira Buildcon. Black Rivals inopa vatambi vayo mabasa muZimbabwe National Army, basa iro mutambi anoramba anaro kunyange paanoregedza zvenhabvu. Asi mumusha meDynamos hamuna chiri kubuda munyaya dzekutenga vatambi kunze kwekurwisana kwevatungamiri vayo, kunyange hazvo yakapona neburire tsono kubuda mugungano iri mwaka wapera. Nezuro vaSolomon Sanyamanzwe vakasiyiswa basa semutungamiri weDynamos nebhodhi rechikwata ichi iro rinotungamirwa nava Bernard Marriott. Muteveri weDynamos vaNesbet Chinyani vanoti vachitarisa zviri kuitika muchikwata chavo havasi kuona paine chimuko mwaka uno.
Confusion ni management so far nekudzingana dzingana nekufaya kumutsvana progress inoneta iyo ndo point ndokwaza kutaura pasoro pechikwata che plus hapana ma new players no new signing every team iri kutry ku upgrade ichitora ma new players vanogona neta see jezi neta team iri se progress inombe sapasina new signing I don't think there's progress
vakawanda vari kutarisira kutanga kwemwaka wenhabvu vaine shuviro yekuti zvikwata zvavo zvichaita mashiripiti gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.